Kunyange hazvo nzira yekutenga fodya itsva yakaedzwa kwenguva yakareba pachigadzirirwa kuvhurwa kwemisika, michina yacho yaramba kushanda nhasi, asi veTobacco Marketing Board vati izvi zviri kugadziriswa uye mangwana chaiwo vanotarisira kuti michina iyi inenge yave kushanda. Izvi zvazokonzera kuti fodya itengwe pachishandiswa nzira yakashandiswa gore rapfuura. Mutauriri weTIMB vaisheunesu mwoyo vati dambudziko iri riri kugadziriswa.
System yatiri kushandisa pane mama gadgets asiri kunyatsokusenza, aside that mama buyers are locked out, but wireless mama arusenza.
Gurukota rezvekurima vaJoseph Made vatiwo vanotarisira kuti dambudziko iri richagadziriswa uye izvi zvinoitika pese panoshandiswa michina. Mutengo wefodya wepamusoro nhasi wange uri pamadhora mana nemasendi matanhatu pakirogiramu. VaMade vati vanotarisira kuti mutengo wefodya uchakwira sezvo fodya iri kutengeswa pari zvino iri yepasi. Fodya inotarisirwa kuunza munyika mari inodarika mamiriyoni mazana masere emadhora gore rino. Zvichakadai, varimi vakawanda nhasi vabva pamisika yefodya vasina mufaro sezvo vange vasingagutsikane nemafambisirwo ange achiitwa zvino pamisika. VaNomen Andrea, avo vanorima vari kumacheke, vati tarisiro yavo ndeyekuti dai TIMB yaramba ichishandisa nzira yakare yekutenga nayo fodya.
Tanga kwaita season yefluzi ya ini kundirwadza, mapraise awo anonyatsomira mushi vari kutirwadza kuti varimi toenda kuseri kwetambo kutange mombe. Haini zviri kundirwadza zvisingaite, fodya inorwadza kurima baba iyi inorwadza zvisingaite. Ndikutokumbira kuti kumabhengi kana vatiitirawo nyange vatengera nemadhora kwatikasikira kuti pova mari yedu kuti tavambavha taneta nekubirwa. Haina handisi kunyatsoinzwisa kuti ndiwati kuti mushindi wati unoti matsotsitsotsi mapraise acho hanisi kunyatsogutsikana nawo inini. Tiri kumuona pakambonyora $6, $20, $4.50 ini hanisi kunyatsogutsikana nazvo ini.
Varaisi Chibva vekukaroyi vaudza Studio 7 kuti tarisiro yavo ndeyekuti dai mutengo wefodya watangira pamadhora matanhatu pakirogiramu rega rega.
Handisati taona mutengo uri kufamba sei, kuti zviri kufamba sei zvakanaka sei, asi ndisi kuchiita shuvire yangu dai fodya yatangira $6. Shuvire yanguwo kuti tidzokere mumunda futi todawo $6, ndo shuvire yanguwo inini, hamene kuna vamwewo mafamasiwo.
Asi vaBernard Muda pakati vati vanofara chose nemutengo wefodya wange uripo nhasi.
Mutengo wastati wazuva ranhasi aiwa wandifadza, asi watanga uri $6. Asi nokufamba kwenguva tichada kuonawo kuti mutengo uyu ucharamba ukadaro here, nokuda kwokuti mishini iri kushandiswa iyi hatina kumboidzidziswawo, tiri kungotangara kungoionawo nhasi.
Pataenda pamhepo, veTIMB vange vasati vatiudza kuti fodya yatengwa nhasi yakawanda zvakadi kumisika mitatu yeboka TSF nePremier. Sachigaro weTIMB amai Monica Chinamasa vati varimi vefodya vari kuramba vachiwanda munyika uye izvi zvinofadza chose. Varimi vakanyoresa kuTIMB gore rino vanodarika zviuru makumi masere nezviviri nemazana mashanu. Mari yefodya inotarisirwa kurerutsa dambudziko remari munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.